Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Pane ripi zvaro zuva gore rapera, madzimai nevanasikana 140 vakaurayiwa nemudiwa wavo kana neveukama hwepedyo, sezvakataurwa neUnited Nations. Izvi zvinoreva kuti mukati memaminitsi 10 oga oga pane munhukadzi akaurayiwa kune imwe nzvimbo mupasi rose. MuEurope zvikamu 60 nezvina kubva muzana zvevanhu vakashungurudzwa vakafa zvakafira mumaoko evadiwa vavo, zvikamu 50 nezvisere kubva muzana zvakafira munyika dzekumatunhu eAmerica. Nekune rimwe divi, vanhukadzi muAfrica neAsia vaigona kuurayiwa nehweukama pane vadiwa vavo. Senzira yekuburitsa nayo pachena dambudziko iri, mazuva 16 ari pakati pezuva rekucherechedza kupedzwa kwekushungurudzwa kwevanhukadzi unove musi wa25 Mbudzi nezuva rekuremekedza kodzero dzevanhu rinocherechedzwa musi wa10 Zvita, akaiswa parutivi kudzidzisa veruzhinji uye kupa chenjedzo neshanduko pasi rose nezvekuipa kwemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi. VaChris Lu, vanove mumiriri weAmerica kuUnited Nations Management and Reform, vakati mirizhonga yakanangana nevanhukadzi raramba riri dambudziko paine munhukadzi mumwe chete muvanhukadzi vatatu pasi rose ari kusangana nekushungurudzwa nezvepabonde nemudiwa wake kana neasiri mudiwa wake muupenyu hwake. Ambassador Lu vakasimbisa kuti kudzivirira nekutirimuka kundudzi dzose dzine chekuita nekushungurudzwa kwevanhukadzi ndiwo musimboti wekuzvipira kweAmerica mukusimudzira utongo hwejekerere, kusimudzira kodzero dzevanhu nekuendesa mberi kuenzaniswa kwemikana. Zvisinei, kunyange hazvo paine makore akawanda ekuzama kugadzirisa matambudziko aya, kushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana pasi rose kuri kuramba kuchikwira neuwandu hunotyisa. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield, vakati kubva kuAfghanistan kusvika kuSudan, kuHaiti kuenda kuDemocratic Republic of Congo, kusawirirana nematambudziko mupasi rose zvinoramba zvichiwedzera kusaenzana kwemikana kwagara kuripo uko kunowedzera njodzi yemhirizhonga yemudzimba. Vakati kuti pagadziriswe nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi uko kunokanganisa magariro evanhu, dzihurumende dzinofanirwa kutsigira mabasa anodzivirira kushungurudzwa nekuchengetedza vanenge vapona mumhirizhonga. Amai Thomas Greenfield vakati mazwi evakapona akakosha kwazvo mukuedza kwepasi rose kupedza kushungurudzwa kwevanhukadzi pamwe nevanasikana. Vakati panofanirwa kuparadzwa hunhu hunoshoreka hwekushoropodza kufumurwa kwemhirizhonga nekupa mikana yekusimudzira madzimai. Makore 30 adarika, vaimbi vesenata vaJoe Biden vakanyora mutemo unoshoropodza mhirizhonga kumadzimai weViolence Against Women Act. Mutemo uyu wakachinja nzira inopindurwa nayo neAmerica kunyaya dzemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi, sezvo uchicherechedza kuti mhirizhonga kuvanhukadzi kutyora kodzero dzevanhu. Ambassador Lu vakati America inomira nemadzimai ose nevanasikana vari kumba nepasi rose, vachiti nhasi vanomira pamwe chete mukumutsiridza kuzvipira nekuwedzera zvakapetwa kuedza kwavo nekutirimuka kunyaya dzemhirizhonga yakanangana nemadzimai ichiuya nemitoo yose. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica panyaya yekucherechedza mazuva 16 ekukurudzira kupedzwa kwemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi pamwe nevanasikana.